This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le yi Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 3 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotendwa kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mapurisa angobudikira nerodhi rinobva kuparliamenti vakangotanga kuruva munhu wese angari pavo. Ndamboedza kuratidza chitupa changu chebasa, asi havana kunditeerera, varamba vachingondirova.
Zviuru nezviuru zvevanhu zvaratidzira muHarare zvichiti hazvisi kuzotambira mari dzemabond notes uye zvinoda mabasa.
National Council yanga ine nyaya mbiri. Nyaya yekutanga ndeyekunyatsozeya bumbiro remutemo reMDC, tichipedza kurikwenenzvera bumbiro remutemo iroro. Nyaya yechipiri yanga iri kuti president vatipe report yokuti vakasarudza sei mavice president maviri akazosarudzwa mumashure mecongress.
MDCT yoita musangano wakakosha wekuziya nyaya yekudomwa kwevatevedzeri vaviri vebato. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama voita musangano nevechidiki vemuZimbabwe nevekune dzimwe nyika vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zviuru nezviuru zvevanhu nhasi zvaratidzira muguta reHarare nezvikonzero zvakasiyana-siyana, asi kuratidzira kwatanga murunyararo kwakazopera kwaita mhirizhonga apo mapurisa angoita hwakiti negonzo nevanhu. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vebato reTransform Zimbabwe vakapedza zvidzidzo asi vasina mabasa, veta jamuka sesijukile, neve hashtag this flag, nevanhuwo zvavo vabatana nhasi mukutaridzira muHarare, vamwe vachiti havadi nyaya yekuparurwa kwemabond notes nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe muna gumi guru. Vamwe vesangano reZimbabwe Coalition for Unemployed Graduates kana kuti hashtag this gown vange vachichema-chema kuti havana mabasa. Mutungamiriri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanova vakatungamirira kuendesa nyaya kudare kuti vabvumidzwe kuratidzira mushure mekunyimwa mvumo nemapurisa vati havasi kuzotambira nyaya yemabond notes.
Sebato reTransform Zimbabwe nevanhu vose vari mukati menyika yedu yeZimbabwe kuti Robert Mugabe, president weZimbabwe, neMinister of Finance varatidza kukundikana zvikuru zvakanyanyisisa maererano nezveupfumi hwenyika pavari kuda kuintroduca bond note kuti ive mari.
Mumwe wavange vachiratidzira ati anonzi Danai ataurira nepfenyuro yeStudio 7 kuti atombosiya basa rake rechigweta kuti aratidzire kusada kwake mari yemabond notes.
Ndasarudza kuve pano nhasi because handisi kuda mabond notes. Ndakazvimiririra ndega, handisi kumada. Our hard earned cash, mari yedu yatinoitashandira tikuida in currency inoshanda. Handiti
Tadini wenyika Masaya, mumwe wevatungamiriri vehashtag this gown, vange vachiratidzirawo audzawo Studio 7 kuti shuviro yavo ndeyekuti hurumende yava Mugabe isiye matomu.
chimwe chinhu chatiri kutaura ndechekuti hatisi kuda maansa akafanana nekuti hanzi 2.2 million jobs dziri kufanira kubva kwamuri ndipei maidea dzekugadzira 2.2 million jobs. Pamaka campaigna makati mune capacity, muri capable to lead muchigadzira izvozvo. Kana musingakwanise kugadzira izvozvo, ibvai uri anokwanisa apindi.
Vangarivhume nevamwe vashoma vange vachiratidzira ndo vazotenderwa kupinda negwaro renyuto kumahofisi egurukota rezveupfumi iro ratambirwa nevakafanobata chigaro chemunyori mukuru muhofisi iyi vazvine chimwe churu avo vavimbisa kuti vachasvitsa gwaro iri kuna vaPatrick Chinamasa. VaChinamasa vange vachinzi havapo. Asi apo vange vachiratidzira vange voda kuenda kudare reparamende, mapurisa anga akapakatira pfuti hutsi hunokachidza nemboma abva atanga kukanda hutsi hunokachidza uye kurova vanhu. Mumwe arohwa nemapurisa mutori wenhau vaChris Mahove vanonyorera Africa News Agency.
Mapurisa angobudikira nerodhi rinobva kuparliament vakangotanga kurova munhu wese anga ari papo. Ndamboedza kuratidza chitupa changu chebasa asi havana kunditeerera, varamba vachingondirova.
Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo kuti tinzwe divi remapurisa uye kuti pane asungwa here. Asi zvinhu munyika zvina kumira zvakanaka nenyaya yeupfumi uhwo hwaenda kumawere. Mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vanoti chapa kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo inyaya yezvirango zvakatemerwa nyika nehurumende dzekunze. Asi nyika idzi dzinoti kutonga nedemo kwava Mugabe ndiko kwapa kuti Zimbabwe iite seyakageza negoka munyama. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
National Council yebato reMDCT inonzi yavandudza bumbiro remutemo yebato iri kuitira kuti rikwanise kubvumidza kuti pave nevatevedzeri vemutungamiri webato vatatu. Izvo zvinotevera musangano waitwa muHarare nhasi nekomiti iyi uyo unonzi watambira kusarudzwa kwavaNelson Chamisa navaElias Mudzuri kuti vashande pamwe chete naMuzvari Tokozani Kupe sevatevedzeri vavaMogen Tsvangirai. Kudomwa kwevamwe vatevedzeri uku kunonzi kwanga kokonzera kusawirirana mubato iri, vamwe vachiti zvakanga zvaitwa navatsvangirai zvakanga zviri kunze kwebumbiro remutemo yebato. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora kuti tinzwe zvizhinji.
Tatanga zvedu neNational Executive, asi National Council yanga ine nyaya mbiri. Nyaya yekutanga ndeyekunyatsozeya bumbiro remutemo reMDC tichipedza kuri kwenenzvera bumbiro remutemo iroro. Nyaya yechipiri yanga iri kuti president vatipe report yokuti vakasarudza sei mavice president maviri akazosarudzwa mumashure meCongress. Saka president vatipa report iyoyo yekuti vakazvifambisa sei, vakazviitirei uyezve vakanga vakatarisira chii chavanga vachida kugadzisa.
Saka maona zvakawirirana here nebumbiro renyu remitemo, nekuti tinonzwa vamwe mubato vanga vachipikisa nyaya iyoyo vachiti hazvisi mubumbiro remitemo.
Ndingati nhasi National Council yanga ichigara seCongress zvakare ichitarisa bumbiro remutemo, zvichireva kuti nhasi yanga ichikwanisa kugadzira bumbiro remutemo. Saka panga pasingawiriranwi panga pachigadziriswa neNational Council yacho. Saka zvichireva kuti izvo kuti kana zvinhu zvazvisi kuna kunyatsa kuti gweje, maybe sondo rakapera kana kuti sondo rapera pamberi, nekugadziriswa kwaitwa neNational Council zvinoreva kuti zvinhu zvagadziriswa.
Saka zviri kureva here kuti vaChamisa navaMudzuri vatambirwa kuve vamwe vevatevedzeri vemutungamiri webato?
Ndizvo zvazvinoreva. Tiripo pamberi pacho ipapo, vatevedzeri vemutungamiri webato vachapiwa zvinhu zvokuita zviri specific kuti uyu achaita chakati, uyu achaita chakati.
Tanzwawo kuti panga paine urongwa hwekukanganiswa kwemusangano iwoyo nevamwe vechidiki vanonzi vanga vaida kuita mhirizhonga.
Pane vanga vachinyora kumaWhatsApp vachisvitsidzira vatungamiri vachiita senge inhengo dzeMDC. Saka panga paine urongwa hwatabata hwekuti hwanga huchishandiswa nevavo vengi kuda kuti vanhu vatange kurwisana ipapo. Asi chatofara ndechokuti mayouth eMDC aramba kushandiswa nevavengi ava.
Avanga vari munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora vari parunhare muHarare neStudio 7. Varairidzi vanonzi vakakwanisa kuwana mari dzavo dzemihoro yachikunguru nezuro sezvakanga zvavimbiswa nehurumende. Asi dambudziko rinonzi ravepo ravere kuchitora mari idzi kubva kumajengeta mari kana kuti kumabhanga aya anonzi mazhinji acho ari kungokwanisa kupa mari dziri pakati pemadhora makumi mashanu nemadhora zana. Mutungamiri werimwe remasangano evarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vatakavafira zhou vanoti varairidzi zvikuru vanenge vabva kumaruva vari kumanikidzwa kurara mumaguta ane mabhanga kuitira kuti vakwanise kutora mari yakawanda kana mihoro yavo yose. Ngatinzwei hurukuro yataita navazhou pamusoro penyaya iyi.
Hongu varairidzi vakawana mari vachiri kuiwana mari, asi dambudziko guru ratinaro ndokuti majengeta mari anova mabhenga haana mari. Kune mamwe anopa $50 yakaita na PSB kana yawanikwa, asi ruzhinji zvayo hakuna. Vana ZB bhenga anopa $100. Saka varairidzi vakawanda vanotya vhiki rese kuti vawane mari, vanenge vafamba kubva kumaruwa kure, saka zvinonetsa kuti vawane tumari tishoma. Saka idambudziko guru iroro ratinofunga kuti hurumende dai yakwanisa yaadresa izvozvo. Zvekare ukaenda mumabhanga majengeta mari aya, varairidzi vanenge vachinzi vaite maraini, raini yokutora $50 kana $100. Saka unoona pane raini ye3 kilometers yekuti munhu haazongokwanisa kuti atore mari paZimsit.
Ivo vemabhanga vari kupa zvikonzero zvipiwazvo?
Vemabhanga havatauri zvakajeka nokuti vamwe vanoti mari hakuna, asi kana mari isiko hazvibatsiri kuti unosora wakalaini savanhu vozva kuti havasi kupiwa mari neRBZ. Vamwe vangotarisa kuti vanofara kuti mari dzidini dzigare dziri mubhengi, nokuti kana vakagara vasingatarirwi navanhu vakawanda kuda vanoona soti havaiti basa. Toona soti imwe weyangovawe yokuti mari ikagara mumabhengi inenge ichita interest pane kuti ibude. Saka iweyo yokuti kana vanhu vakaita laini zvindoreva kuti vachatora vashoma, because unoona vanhu vachaura kuti mubhenga hatisi kupa mari endai panze paATM. PaATM pane 3 kilometers eline.
Saka ivo vamataura kuti vamwe vanenge vabva kunzvimbo dziri kure dzakaita semaruva vari kuzorarama sei pavanenge vakamirira kutora mihoro yavo?
Panotonetsa, vamwe vanotouya vachida kurara kuofisi kwedu tozoti hazviite kuti murare muofisi avarairidzi. Vamwe vatinovabatsira kuti vawana accommodation dzakachipa vachirara, vamwe ndovanorara pamavhurandi panze papevhimendi, vanhu vanodzidzisa muzvikoro, vamwe vachionekwa navana vavanodzidzisa, hazvipichiremera.
Ava vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi reptuz vatakavafira zhou vari parunare kumasvingo nestudio 7. Kochi chaizvo chichaitika musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica sezvo mapato anotore Democrats neRepublicans asarudza vamiriri vavo vanoti amai Hillary Clinton navaDonald Trump. Nyanzvi munyaya dzesarudzo dzinoti kubva iye zvino kutsvaga rutsigiro kunenge kwosimbaradzwa. Sarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica dziri kuitwa musi wa8 Mbudzi. Amai Clinton navaTrump vave kufanira kutsvaga mari yakawanda kubva kune vanobatsira kuti vakwanise kuenda kumatunhu ose vachitsvaga rutsigiro. Musi wa26 Gunyana, vaTrump naamai Clinton vachaita gakava ravo rekutanga kana kuti first debate. Rimwe rechipiri richaitwa musi wa9 Gumiguru nemusi wa19. Mutevedzeri vavaTrump Governor Mike Pence nemutevedzeri waamai Clinton vaTim Kaine vachaitawo gakava rimwe chete musi wa4 Gumiguru. Anenge akunda musarudzo anozivikanwa musi mumwe chete iwoyo, asi anozotora mhiko musi wa6 Ndira. MuAmerica dunhu roga roga rine mavhoti aro zvichienderana neuwandu hwevanhu vanenge vari mudunhu racho kana kuti Electoral College. Mavhoti aya kana kuti Electoral College anenge ari mazana mashanu ane makumi matatu nemasere kana kuti 538. Anenge asvitsa mazana maviri nemakumi manomwe kana kuti 270 Electoral College ndiye anenge akunda musarudzo. Mukuzeya nezvenyaya iyi chioneso Jani weStudio 7 abata muzvinafundo Francis Musoni avanodzidzisa paUniversity of Kentucky avanoti Zimbabwe inofanira kudzidza kuita sarudzo murunyararo pasina kuurayana.
Chekutanga tingangoti kungoremekedza kusiyana kwemafungiro evanhu vanotevedza mapato akasiyana siyana. Chinhu chatakaona mumaconventions akaitwa nemaamericans muno kuti vanhu vanogona kutaura zvakasiyana semademocrats, vamarepublicans votaurawo zvimaonero avo. Yes, pane kupokana, pane kusanzwisana, asi pasina mhirizhonga dzinogona kukonzeresa kukuvadzwa kwevanhu. Vanhu vaienda kuconvention yemademocrats vachiratidzira, vamwewo vachienda kuconvention yemarepublicans vachiratidzira, vakasununguka vachipiwa mukana yacho yekuratidzira. Ndo zvatinotarisira kuti pamwe mazimbabweans vanogonawo kutevedza kana kudzidzawo kubva pazviri. Tichitarisa especially zvataona zviri kuitika muzimbabwe zvevanhu vari kuratidzira, vamwe vanopedzisira vokandirwa matiegas nemapurisa, vamwe vachikandirwa mawater cannon. Tinenge tichishuvira kuti semazimbabweans, especially isesu mazimbabweans vagarawo muno, kuti zvatinoona zvinoitika muno zvigoitikawo kuzimbabwe, kuti mazimbabweans vanoratidzira vakasununguka vasingarohwi kana kukuvadzwa nemapurisa kana nemasoja.
Kune here kufanana nesarudzo mu-2018 muzimbabwe?
Sarudzo yatiri kutarisira kuona muno muamerica muna November wegore rino, takatarisawo tichifananidza neyatinotarisira kuona kuzimbabwe muna 2018. Ndinoona paine zvinhu zvakawanda zviripo zvakasiyana. Tinotarisira kuona sarudzo inoenderera mberi muno muamerica murunyararo. Taona hedu hapo nehapo vanhu vachiratidzira vachitukana. Kuzimbabwe handioni tichiita sarudzo ichanya kufambira mberi iri murunyararo nokuda kwezvataona zviri kuitika musangano mubato reZANU-PF, mishonga dzirimo, nezviri kuitikawo mumapoka anopikisa muzimbabwe.
Vanga vari muzvinafundo Francis Musoni vanodzidzisa paUniversity of Kentucky vachitaura parunare nachioneso Jani weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama nhasi vari kutaura nezvizvarwa zvenyika dzekuAfrica kusanganisa vechidiki 60 kubva kuZimbabwe. Vechidiki ava vanga vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship chinodzidzisa vechidiki zvidzidzo zvakanangana nekuti vave vatungamiri. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutoro wedu wenhau Ntungamiri Nkomo, uyo ari kunzvimbo iri kuitirwa musangano navaObama.
Zvine zviri kufamba Moshe apa Blessing, tatopinda muholu muchange muchiitirwa musangano uyu apo vaObama vachange vachitaura nevechidiki vekunyika dzakasiyana-siyana dzekuAfrica vanosanganisira vanokwana ivo 60 vechidiki vanobva kuZimbabwe. Blessing,
wambokwanisa here kutaura nevamwe vechidiki kuZimbabwe nezvenyaya yekuti vanenge vachisangana navaObama nhasi, vari kunzwa sei?
Vari kufara zvekuti vane mufaro. Tataura nevechidiki vanosanganisira Terry Mutsvanga, anova mutori wenhau uye achiita zvemafirimu achirwira zvekodzero dzevanhu. Anga achiti anofara zvikuru kunge achisangana navaObama nhasi, asi ari kuti anoda kunzwawo vaObama vachitaura vachibata nyaya yeZimbabwe. Tinoziva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pare zvino kuZimbabwe. Blessing, tataurazve nevamwe vakawanda-wanda vanga vachitiwo vanoda kunzwa vaObama vachitaura nenyaya dzekubatsira vechidiki venyika dzemuAfrica nenyika dzemuAfrica kuti dziwanikwe dzichibudirira senyika yeAmerica.
Uyo anga ari Ntungamiri Nkomo anove mutori wedu wenhau achitaura naBlessing Zulu vari muno muWashington DC. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Bazi rezvemutemo muAmerica reThe United States Department of Justice rinoti rasunga mumwe murume ane makore makumi matatu nematanhatu ekuberekwa, Nicholas Young, anoshandira Metro Transit Police muWashington DC, achipomerwa mhosva yekuda kupa sangano rinopfurikidza mwero reIslamic State rubatsiro. Young anonzi anga aine nhamba dzinoshandiswa neISIS mukukwezva vanhu kuti vashande nechikwata ichi. Young ari kutarisirwa kumira pamberi pedare reEastern District Court of Virginia nhasi. Vanhu vemuSouth Africa nhasi vaenda kunovhota musarudzo dzemakanzura dzinonzi bato riri kutonga reANC rinogona kukundwa mumaguta akaita seJohannesburg, umo rutsigiro rwebato iri rwadzikira. ANC pasi peutongi hwemutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma iri kushorwa nevakawanda ichinzi iri kuita zveuori. Dare remagistrate nhasi ratura mutongo wekuti vatungamiri vana vesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vabude muusungwa mushure mekubhadhara chibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekuzvidza nekutuka mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare ramagistrate vavakai chikwekwe nhasi vatura mutongo wekuti mutevedzeri wasachigaro wesangano iri vaheadman Moyo, munyori mukuru musangano iri vaVictor Matema Danda, mutevedzeri wasachigaro muprovhinzi yeHarare vaHoyeni Samuel Bila pamwe navaFrancis Nhando vekumasvingo vabuditswe muusungwa mushure mekubhadhara madhora mazana matatu pamunhu wega wega semari yechibatiso. Vanhu vana ava vanzi vazvipire kumapurisa kaviri pasvondo uye kuti varambe vachigara pakero dzavakanyoresa kudzamara nyaya iyi yapera kutongwa. Mukunzwikwa kwenyaya iyi, rimwe remagweta evasungwa ava, amai Beatrice Mutetwa, vaudza dare kuti havasi kufara nemabatiro avakaitwa nemapurisa sezvo vachiti vaitadza kuona vanhu vavari kumirira ava, sezvo mapurisa kumakamba kwaive nevasungwa ava achinzi aida tsamba kubva kumapurisa eLaw and Order inovapa mvumo yekumirira vasungwa ava. Amai Mutetwa vazivisawo dare kuti vachakwikwidzawo pachadzoka nyaya iyi mudare kunyimwa kwavaiitwa mapepa ekupomera vasungwa mhosva segweta riri kumirira vasungwa. Vatiwo zvakare imwe nyaya vachakwidza kudare inyaya yekuti vakafanobata chigaro chegweta guru rehurumende vaRay Gova havana masimba ekusaina magwaro ekuti vanhu vamiswe mumatare. Amai Mutetwa vatiwo pane vamwe vaiva muhondo yerusununguko vaviri vasungwa zvakare pamatare edzimhosva nhasi. Vakarwa muhondo yerusununguko vari kusungwa vachipomerwa mhosva yekuzvidza pamwe nekutuka mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe mushure mekunge sangano ravo raburitsa gwaro mwedzi wapera raikurudzira kuti vaMugabe vagadzirise zviri kunetsa munyika pamwe nemararamiro evaimbova varwi muhondo yerusununguko.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano reRosaria Memorial Trust rakabatana neMagaya Secondary School rinoti riri kufara nechipo chakabva kune chizvarwa cheZimbabwe chechidiki chiri muWisconsin kuno kuAmerica chinonzi Maka Chikoore chemabhora neuniform zvenhabvu. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vakuda kwaShedija vanoti chipo ichi chafadza vatambi vebhora vepachikoro ichi uye zvakaratidza rudo rwakanyanya. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMyvlas Muhlanganya uye weStudio 7 navaDija.
Zvakatambirwa zvakanyanyisa nechikoro chatakapa paMagaya Secondary School apa event yatakaita kupera kwa June. Takatarisa kuvana vechikoro vakaappreciate zvakanyanyisa nekuti team yacho yaimirira murewa district kuma provincial competitions akaitwa ku St Ignatius asi vakanga vasitorina uniform yacho yekuenda vakapfeka kuma competitions makuru iyaya. Saka vakazvigamuchira uye zvetirikuona kuti zvakava motivate. Takatarisa kuti vakakwanisa kunozosvika kumafinals eprovincial competition. Then takatarisa kuchikoro zvinhu zvakagamuchirika nekuti musi wacho iwoyo apart from school teachers event yacho yakanga yakatotsigirwa nevamiririri vevabereki veschool development committee vachitsigira chiitiko chacho chakanga chiripo musi iwoyo.
Zvakakosha sei kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviwanikewo zvichibatsira vamwe vari munyika sei zvakaitwa nemusikana uyu wechidiki Maka ikoko kwaMagaya?
Tinoona zvichikosha zvakanyanyisa considering like kunzvimbo dzatiri dzinedzi dzanamurehwa. Inzvimbo dzemaschools anoita matambudziko akanyanyisa ekuti havana access yemaresources anosanganisira angave emasport uniforms, sport equipment kana muzvidzidzo zvavo mumaclasses chaivo. Saka tinoona support inobva kunze uku inotibatsira especially kune vana zvizvarwa zvemuno muZimbabwe zviri kune dzimwe nyikawo dzinokwanisa kunge dzichishava dzichiwana kuti dzibatsire kune nharaunda dzakatisarei kunoko.
Vana vangani vakawanika vachiwana rubatsiro rwakabva kuna Maka urwu?
Rubatsiro urwu directly rwakakwanisa kubatsira soka team yese. Soka team ino munozva soka team ine comprise vana vanosvika 18 including mama sub. But in the long run indirectly utroza kuti support inotobata chikoro chese chinosanganisira vasikana vanosvika around 250 ari paMagaya pachikoro.
Mombotitsanangurawo nezvesangano renyu reRosaria Memorial Trust rinoita nezvei uyezve makazi vasei nezvamaka nekuti anogara kuno kunze kwenyika?
Rosaria Memorial Trust iorganization inosupporta nekusimudzira vasikana vachidiki kunyanyisa vari muzvikoro. Takatarisa issue dzesexual and reproductive health information. Also takatarisa issue yementorship, issue yeleadership development kuvasikana. Ndopanozonopinda also issue yesport as part yementorship and grooming yevasikana. Tinoshandazve necommunity takatarisa pamaissues eHIV and AIDS. Tinoya kushanda nevana vari kurarama neHIV, tichitarisa paissue dzekuvabatsira kuti vakwanise kunge vachienda kuchikoro, access to education, sanganisira maschool fees, maschool uniforms, and also to create a supportive environment, a positive environment within maschools kuti vana vange vachigamuchirika if the stigma and discrimination dzinge dziri shoma mumaschools. Takatarisa kuti vana ndokwa vanonyanya kupedza nguva yavo huru vari kuchikoro. Uyezve tinozobatsirazve takatarisa kuvanhu vakuru, tinonyanya kufokasa also nemadzimai ari kurarama neHIV. Takatarisa the positive living kuti vari kuaccessa mishonga here. Also takatarisa themalivelihoods within the community, tichitarisa kuti HIV also inoita directly related neissue dzekuti vanhu vaone nutrition yakafanira kuti mishonga inge ichikwanisa kudaira pakurarama kwavo.
Saka Maka akazoziva sei nezvesangano renyu?
Susu seorganization basa redu ratinoita atingoriita at sub-national level chete kana kuti atingati at local level. Saka through our interactions with the different organizations, different individuals about our work, ndopa takaona tichizokwanisa kunge tichizivana naMaka.
Vanga vari vakuda kwashedizha vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reRosaria Memorial Trust vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kwaMurehwa. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chemadzimai chemamite warriors chiri kutamba negermany nhasi kusao paulo kubrazil mumutambo wekutanga wemaolympics nenguva dza 11 pm manheru ano. Mumitambo yecastle lager premier soccer league yatambwa nhasi, mitambo yabuda yakadai: Cholocho FC 0 Caps United 1, FC Platinum 1 Wange 1, Border Strikers 0 Blawai City 1, Harare City 2 ZPC Kariba 0, Ngezi Platinum 2 Chicken Inn 1, Chapungo 1 Triangle 0. Musakangana vateereri muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM, apo tiri kutaura nyaya yekuratidzira kwaitika muHarare nhasi vanhu vachiti havadi mabond notes. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuti ratigokufonerai. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Zviuru nezviuru zvevanhu zvaratidzira muHarare nhasi zvichiti hazvisi kutambira mari dzemabond notes uye zvinoda mabasa. MDCT yaita musangano wakakosha wekuziya nyaya yekudomwa kwevatevedzeri vaviri vebato. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Chris Gande.